Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemuvhuro zvita 11/2017. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinoti rakakwanisa kunyoresa vanhu vanodarika zvishoma mamiriyoni mana kusvika nezuro musi wa 10 zvita 2017.
Ma numbers are utahuwa. Asata nyatso shika kutepu patingati ayo waka. Panu, anafana wangu achize jisa utuwa mwotebe, sema kwa nifazwa jisa utuwa. Seku zwa kwenye tamu sezi, number 4, machiwa blitz hiyo hii. Saka mkani kutu wangu 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 wangu.
Sangano Remedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe, rakwidza chichemo charo kudare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa chekuti mitemo inombunyikidza vatapi venhau ibviswe. Vateveri venhabvu kusanganisa vezvimwe zvikwata vakafadzwa nokusarudzwa kwaRodwell Chinyengetere semutambi akashura mare kudarika vamwe vese kana kuti Soccer Star of the Year, vachiti ivo mutambi uyu aikodzera kutora mukombe mukuru uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinoti rakakwanisa kunyoresa vanhu vanodarika mamiriyoni mana kusvika nezuro musi wa 10 zvita 2017. Mumashoko ayaburitsa, ZEC inoti yakakwanisa kunyoresa vanhu vanoita 4,016,609 payakaparurwa chirongwa ichi. ZEC yakazivisa kuti yaizotarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Asi izvi zvinenge zvichakona n'anga murapwa achida, sezvo kwakungosara mazuva masere chete kuti chirongwa ichi chisvike kumagumo musi wa 19 mwedzi uno unove svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemukuru weElection Resource Center vatawanda chimini pamusoro penyaya iyi.
Zviri kuonekwa kuti vanhu vatanga zvavo kubuda vachinonyoresa kuzonovhota. Ndokunga inguva yatasvika yekuti pamwe vanhu vakukwanisa kuwana information yakati wande kuti vanzwisise kuti registration iri kuitikira kupi. Ma numbers ari kutaurwa asati anyatsosvika chipo chaipo patingati ayo waka. Vanhu vanofanira kunge vachirejista kuti vavhote vese vakwanisa kurejista kuti vavo. Sekuziva kwenyu tamu sezi kunumber 4 pachiitwa blitz iyoyi. Saka mukana nekuti vanhu vange vachikwanisa kurejista vari pedyo nedzimba dzavo yakupfuura. Ndo zvimwe zvatingati zviri kubatsira kuti vanhu vakurumidze vachiwanikwa vachibuda vakati wandei vachienda kunorejista.
Asi tingati pasvika huwandu ihwohwu, imiwo sesangano muri kugutsikana here?
I think 4 million tisi panhamba iri right, haisati yakwana. Mafundiro edu ndeyekuti vanhu vane makore akwana ekuti vange vachikwanisa kunge vachiisa inopfuura vanhu varegesa kusvika nguva dzidzi. Saka tiri kugutsikana nezvatiri kuona so far, tichinzwisisa zvakare kuti vanhu vari kuwana dambudziko rekuwana zvese zvinodiwa vange vachikwanisa kuregesta. Kurudziro yedu kuZEC ndeyekuti kuti manumbers aya aramba achikwira, ZEC ngairerutse mukana wekuti vanhu vange vachiregista. Ngairerutse mikana iyoyo nekudzikisira zvavanoti vari kuda kuti vanhu varegiste. Tikaona vazvidzikisira chichare na zvakare kuti vanhu vanga vachita dambudziko kuwana mapepa anodiwa acho kuti vange vachiregista vanotanga kuwana mukana wekuti vaende vachinoregista tokurudzira yatiri kupa kuzimbabwe election commission chechipiri tokurudzira zvakare kuti patinenge takarara nenyaya yekuti mitemo yakanyanyombobira sei pakati pekuita registration zvekungewo ichibuda pachena kukudzira parliament nemapolitical parties vezvevatongerwo venyika kuti vadzidzise mitemo kuti vabvise mitemo inodzvanyirira vanhu kuti vasakwanisa kubuda vachinoregista chekupedzisira ndotiyano zvakare zimbabwe election commission inofanira kunge ichitsanangura kune vanhu kuti maandepo ari kutaurwa nevamwe kuti kana takakunyoresa kuti uzovhota tichitora mipikicha yako totora mafingerprint tichavanyoresa tigozoziva kuti tovhotera papi.
Pane vamwewo vane kurudziro yekuti dai Zeki yawedzera nguva yekunyoresa vanhu, imi munotiwo nekurudziro iyi?
Kurudziro yedu ndeyekuti munhu wese asvika makore ekuti anga achivhota, ane kodzero yekuvhota, ngaapuwe mukana wekuzivhota. Mablitz akaitwa nezeki aya chaanchiri chinhu chakakosha, asi sekuziva kwedu munhu wese ane mukana wekunyoresa kuti anozovhota haana kukwanisa kusvika. Saka kurudziro yedu ndeyekuti Zeki kana ichikwanisa ngaitsvage mukana yekuti ana zvake ane mvumo, ane kodzero yekuvhota, awane mukana wekuzonovhota.
Avo vange vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reMedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe rakwidza chichembo charo kudare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa chekuti mitemo inombunyikidza vatapi venhau ibviswe. Izvi zvinoitika apo veruzhinji vari kutiwo mitemo iyi inofanira kusandurwa sarudzo dza 2018 dzisati dzasvika kuitira kuti makambani ezvenhau aseve nematiwi aanorerekera sezviri kuitika pari zvino. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravo kuna sachigaro wekomiti yemakurukota inoona nezvekusandurwa kwemitemo Attorney General vaPrince Machaya, sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti chichemo chavo ichi chave nenguva yakareba chisina anotarisa uye vanoti dai hurumende yachigadzirisa nekukasika. VaMaunganidze vanoti vanoda kuti mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa ubviswe pamwe nekuti zvikamu zveBroadcasting Services Act zvivandudzwe. Vakafanobata chigaro chemukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti misa yakatora danho iri nekuda kwekuti bazi rezvekuburiswa kwemashoko harina zvariri kuita kugadzirisa mitemo iyi.
Kuna Machaya tata kutaura takanangana nemitemo miviri chete, Access to Information and Protection of Privacy Act neBroadcasting Services Act. Tichitaura kudaro nekuti ministry inoona nezvekufambiswa nekwemashoko nezvivhitivhiti haisati yapa kudare iri mitemo yayo inofanira kunge ichibviswa sekunge zvakabhuiranwa hurumende. Saka tinotaura chidaro nekuti tinoda kuti zvitorwe nemutsindo uyezve nenguva kuti zvifambiswe zvakakosha.
Vamwe vanotiwo hapafaniri kupinzwa zvematongerwo enyika munyaya dzekupiwa kwemaresinisi enepfenyuro dzeterevhizheni kana maredhiyo vachiti izvi zvinofanira kuitwa nekomiti yakazvimiririra isina divi rayakarerekera. Vanotiwo vakatonyorera kuparamende vachitaura zvichemo zvavo pamwe nekuikumbira kuti iumbe mitemo inoona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamachaya panyaya iyi. Izvi zvinoitika apo paine kutsutsumwa kukuru munyika pamusoro pemashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation iyo inonzi yakarerekera kubato riri kutonga reZANUPF. Mumwe mugari wemuHarare vaDelford Garikai vakaudza komiti yeparamende yezvemutemo kuti masangano enhau anofanira kupa vanhu vese mukana kuti veruzhinji vakwanise kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Freedom yama airwaves especially kuma political parties. We want to see kuti kana nyaya dzamaelections dzatanga toda kuona mapolitical parties yese pachiri pamhepo, kwete kuti tongoona political party A, B haionekwi, C haionekwi, kusvika kuzeita haionekwi, asi tichitaura nyaya dzamaelections.
Mumwe zvemugari wemuHarare vaHebert Komba vakatiwo pari zvino ZBC inoshanda yakarerekera divi rimwe chete vachiti izvi hazvina kunaka sezvo iri kambani yehurumende yevanhu vese.
You don't need to go and beg with ZBC to say, ah, same with Gundikudisa, and same with Kudai, ah.
Mukuru we Zimbabwe Democracy Institute, Dr. P. Serwanya, avakamboshanda ku Daily News, vaudza Studio 7, kuti hurumende yamunangagwa yapiwa chitsvambe chikuru uye nyaya yekuburiswa kwemashoko inofanira kugadziriswa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana vatori venhau vachimbunyikidzwa uye marezinesi achingopiwa vanhu vanotsigira bato rimwe chete. Dr. Ranya vanoti vanobvumirana nevanhu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino munyaya dzekutapwa kwenhau nekuburiswa kwemashoko.
Totaura kuburiswa kwemashoko kwenhepfenhuro, hatisati tava nepublic broadcaster. Broadcaster yatinayo izvezvizvi ZBC nematerevhizheni ayo netelevhizheni yayo nemaradio ayo, vese vanongosapota hurumende inenge iripo, which is not the case, as it must represent the public interest. Zvido zvevanhu kana kuti zvido zvenyika, zvido zvevanhu nezvido zvenyika, hazii zvido zvezanu nezvido zvevanhu vanotonga.
Vanoenderera mberi vachiti zvakakoshawo kuti hurumende ipe marezinesi nepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radio stations kuti vanhu vawane mukana wekutaura nhunha dzavo.
Macommunity radios ano vanofanira kuwanikwa kucholocho, vanhu vekucholocho vachitaura kuti paya pakaitwa kukura hundi, isusu vanhu vedu vakaurawa, hapana zvakaitwa zviri kuno, tatikumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yekukura hundi. Hurumende ichinzwa nyaya dzekukura hundi noti kuna isu vana Ruhanya vanotaura patv kana vanhu vano vari pamuharare kana kuti vanhu vano vari kumasvingo, ichinzwa zvinhu zvichibuda mucholocho, ichibva zvinhu zvichibuda mubhanda.
Kunyange hazvo, bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakabvuma kuti zvimwe zvikamu zvemitemo yeaipa neposa hazvichafambirani nenguva uye zvinopokana nebumbiro remutemo. Hapana zvaratiraita kusandura mitemo iyi sezvo risina simba rekushandura mitemo iyi. Bazi rezvemutemo ndiro riri kutungamira kusandurwa kwemutemo uye rinoita izvi richinzwa zvinenge zvabva kubazi rinenge richishanda nemutemo unoda kusandurwa. Vamunangagwa havasati vadoma munhu achange ari gurukota mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika chinoti kusanduka kweutungamiri hwehurumende muZimbabwe kwapa kuti vakawanda vari kunze kwenyika vange vari nemakore vasati vadzokera kumusha vaite chidokwa-dokwa chokuda kunoona mamiriro akaita zvinhu kumusha. Vatakawira kapikinyu, vanhu vemugari wemudunhu reMaryland muAmerica vanoti ivo ndemumwe wevanhu vari kutarisira kudzoka kumusha chero nguva kunoona mamiriro akaita zvinhu kubva pakatorwa chigaro chemutungamiri wenyika navaEmmerson Mnangagwa kubva kuna vaRobert Mugabe. Vakapikinyu vanotiwo kunyange hazvo hurumende yava Mnangagwa iine zvakawanda zvairi kutarisirwa kugadzirisa munguva pfupi inotevera, vanofunga kuti inofanirwawo kutora matanhu kugadzirisa nyaya dzekucherwa kwezviwanikwa zvakaita sematombo mudunhu ravo rekwaMutoko. Izvo vanoti hazvisi kunyanya kubatsira vagari. Ngatinzwei hurukuro yataita navakapikinyu.
Mukomajonga, ndiri kuona vanhu vari kupombonoka kumusha uku. Vazhinji vedu vanga vasisaende kumusha, kwakutotsikikawo. Hakuna munhu wandatambonzwa ari kuti aenda kumusha akavhundumutswa kana kubunyikidzwa kana kusungwa. Kana vanhu vari kungotaurawo zvavanodana komipasa takutoono vachitozokusetsa vanhu, mutungamiriri wenyika akutokwanisawo kana kutaurawo zvisingasungise. Hakuna munhu ari kunzatuka mutungamiriri wenyika. Inova ndiyo yanga iri nyaya huru yekuti vanhu veZimbabwe vanga vasingakwanisi kutaura zvavanoda pamusoro pemutungamiriri wenyika. Asati kuona Mnangagwa, vanhu vari kuita majokosa akawanda, hapana kana atatambudzwa kunzi asungwa kana kunzi anzi iwenyarara. Saka tiri kuona ipapo panyaya yekuti kodzero dzevanhu dzinenge dziri kuremekedzwa pamusoro pekutaura zvavanoda vakasununguka. Uyezve takaonawo kuti kwavataura kuti ndo kwavada kucherechedza kuti ikonomi kana bhajeti inange, pakurima apa ndinoona sechinhu chakanaka kwazvo chavatanga izvo. Asi ngavasakanganwa kuti vazhinji vemayouth varimo zvekurima izvi havachaita, vakudawo mabasa mamwe akasiyana ane asiri ekurima. Uyezve pane ikonomi yedu yezvinezvi zvekurima izvi ngatimbokanganwai, munhu wese akurimawo chibage, ngatimbokanganwai tindo zvimwe zvinoita kuti ikonomi yedu ienderere mberi. Zvakanaka zvetekinoloji, dozo ako zvakumhanyisa ikonomi asi kana zvizoita kuti zvinobatanidzwa nezveagriculture apakanaka asi ipapo ndinoona hangu kuti pane kadambudziko mbijani.
Totarisawo mamwe matunhu akaitawo seMashonaland East kunocherwa matombo uko, munotarisirwa here kuti pangaita shanduko ipapo?
Ya, iyi nyaya yematombo yagara iri nyaya ya inondinetsa kwazvo nokuti ine ndiromwo vanhu vakabva mutoko vanova vakashaya nzvimbo pekurima nenyaya yekuti mumunda medu makadhutsirwa matombo hapasisina pokurima izvozvo. Chatakawana hapana, takangokandirwa kurukangarabwe zvikanzi ndokwamuchaenda muchanogara ikoko. Hakuna chipatara, hakuna zvikoro, hakuna kana nzira dzokufamba, hakuna kana mabhazi anosvikako. Saka ndinodaira kuti hama dzanguwo dzakabviswa kunzvimbo idzi dzichakwanisawo kuwana mabasa, uyezve tichaona kuti makumi matombo aya akwanise kunge achichekerwawo kwakaita sekwamutoko asati aexportwa kudzimwe nyika dzakawanda kwaanozoendawo. Nokuti isu tiri kuona kuti vanhu vekwamutoko tagara hatina chatiri kuwana, kana akona ana Nyamuzuro hakuna kana chatiri kuwana kunze kwekungoita vashandi vekungochera matombo aya chete. Asi kuti titoo vanhu vakuti tichapfumawo nematombo aya hapana.
Vamwewo vakapikinywa vari kuti hurumende iyi yanyanya kuremedzwa mitoro yakawanda iri kubva mutarisiro dzine vanhu, zvinogona kuzoti mukupera kwezuva hapana chavanozobura. Imi munoonawo sei?
Mutoro vari kuziva kuti mutoro wavainawo wakareba sei, asi ndofunga vanhu vari kunyanya kuda kuti vanhu havaite mapipi panguva shoma shoma yavainayo iyi. Dzanguva mavhiki mangani kumatatu, asi tatoona kuti patoita zvinhu zvakawanda zvashanduka. Hurumende yadzinga vanhu basa, vanhu vanga vasiri kuita basa vanga vakapinzwa nechekuseri, uyezve totarisirwawo kuti maministries aitwawo mashoma. Saka tinoona kuti izvi zvichakwanisa kuwedzera mari kuzvinhu zvakaita sefundo nekuhealth. Asiwo ndinodayirawo kuti ivo vanhu vari muhurumende ngavanyaramba vakatarisisawo, uyezve ngavabvisiwo. Kune vamwe maminista akaiswa tinogunun'una nawo maminista iyayo, yavamunangagwa vaonawo zvokuita kuti vanhu maminista iyayaka ngavambobvawo vapo vamwe vanhu mukana wekuti vatanga. Asi ndinoziva hangu kuti vanga vasina puu yakawanda kwekutsvaga vanhu vokuita maminista nawo, nokuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanoda vanhu vakaelektwa.
Apo vange vari vatakavira kapikinyu vari parunhare muMaryland kuAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vanoona nezvekudzimurwa kwemoto mudunhu riri kumawirira kweAmerica reCalifornia vari kutarisira kurwisana nemoto uri kumaodzanyemba kwakadzivwa kumawirira kweguta reLos Angeles, uyo watove mumwe wemoto mikuru iri muhorondo yeguta iri. France yati chikafu chevana pamwe nemukaka wevana zvinogadzirwa nekambani huru yezvigadzirwa zvemukaka zvidzorwe kubva kuzvitoro, sezvo muchikafu memukaka izvi maonekwa utachiona hwesalmonella. Vamwe vagari vemuchinoi vave kurarama nokutengesa mapurasitiki, mapepa pamwe nezvigubhu zvidiki zvemapurasitiki zvavanononga zvinenge zvaraswa kugomba guru rinorasirwa marara muchinoi. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanomuka mambakwedza kunononga zvinhu izvi zvavanozotengesa kune makambani vanenge vachida kuzozvigeza vozvishandisa zvakare, kana kune vamwe vanhu vanenge vachida kuzozvishandisa zvakasiyana siyana. vamwe vanhu vari kutofamba mitinhu yakareba kubva kunzvimbo dzakaita seBate Bridge kuzononga zvigaba zvakagadzirwa nearminium izvo vanoti zvinotengwa kuSouth Africa. Mumwe mugari wekuzvishavane amai Charity Bonda vakauya kuchinhoi kuzononga zvigaba izvi vachiti vanhu vave kunonga zvigaba vawandisa kwavanobva. Amai Bonda vanoti vave kupinza vamwe vanhu basa rekunonga zvigaba zvearminium izvo zviri kuvawanisa mari. Mumwe mugari wemuchinhoi vaDixon Mwaera ava vakambotanga vachinonga zvigaba vachitengesa vanoti vava kupisa zvigaba izvi vega vozotengesa zvanyunguduka kuita mutopfu. Vabonda vanoti kuzvipisira voga kuri kuvapa mari inoita madhora zana nemakumi mashanu pasvondo.
Ndinononga Makeni, ndanonga Makeni aungana ndakuona kuti akukwanisa kuti ndiwanewo makeji zakawanda. Ndinomapisa, ndamapisa ndotengesera vanhu kwanisa kudi kushandisa ominyama ndinenge ndapisa yacho. Makeji zvandinokwanisa kupisa pasvondo, ndinokwanisa kupisa kana makeji anokwana kuita 100 kana kuti 150.
Mumwe mugari anononga zvigubhu zvepurasitiki achitengesa vamunache togara vanoti vanowana mari inoita madhora makumi matanhatu pasvondo. Vatogara vanoti vave kutokwanisa kutenga zvekudya nekubhadhara pamba pavanogara pasina dambudziko.
Ndichitengesa ndikuwanawo pawiki $60 ndikukwanisawo kuriritira mhuri yangu ndichikwanisawo kutenga chikafu nekubhadhara renti.
Mumwe waanonhonga zvigubhu newaya ndiva Eric Masango ava vanogadzira matoi anotambiswa nevana.
Ndinotengesa kune vane kakopita vaya ndozoita zvimwe matoi zvandogadzira anotambisa vana ndotsvaga waya ndonogadzira kumba ndiri kumba.
Chiremba wemuchinhoi vaMenard Kuchwa vanoti kupinda mugomba guru munhu asina zvipfeko zvekuzvidzivirira zvine njodzi kuutano.
Muntu anachengetedza utano wavo ndechekutoti 1 chikafu chemuno haafani kunonga kana iri basa ngavashande basa asi basa racho 1 ngavaonika negambusa ane overall ane govis ane zvitiki zvokuvharisa munhu zvazvo ndozvinofanira kuonekana nazvo vachishavakanyonga kadibhokisi unonga kadibhokisi plastic unonga plastic zvigubhu unonga zvigubhu.
Zvigaba zveariminiamu zvinosanganisira munoiswa zvinwiwa zvedzaguri nezvimwewo nemunotengeserwa mishonga inonhuwirira kana kuti perfume. Mamwe madzimai ave kutopinza vamwe vanhu basa rekunhonga zvigaba zveariminiamu ivo vofamba vachitora kuvanhu ava vachivapa mari shoma ivo vozozvitengesa nemari iri pamusoro kuti vararame ivo nemhuri dzavo. Mamwe madzimai vave kuregedzesa vana chikoro vachiti havana mari kuti vavabatsire kunhonga zvinhu zvinenge zvaraswa kuti vawane mari kana vazozvitengesa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata Chigoriwa.
Vateveri venhabvu kusanganisa vezvimwe zvikwata vakafadzwa nokusarudzwa kwaRodwell Chinyengetere semutambi akashura mare kudarika vamwe kana kuti Soccer Star of the Year, vachiti ivo mutambi uyu aikodzera kutora mukombe mukuru uyu. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo kune vamwewo vanofunga kuti Ocean mushure weDynamos aifanira kuve akatora mukombe uyu. Vakawandisa vanoti Chinyengetere aive ari pamberi kudarika vatambi vese munyika. Vanofarira mushure vanoti mutambi weDimbare uyu aifanira kuve akatambidzwa mukombe uyu, vachitarisa ivo matambiro aakaita pazera rake remakore makumi matatu nemaviri, asi vakawanda havatendirani nazvo. Mutambi wekarati vaGeorge Afonso Mukuche avo vakambomirira nyika makundano eSouthern Africa vanotitsanangurira kuti sei vachifunga kuti Chinyengetere aive pamberi kudarika mushure.
Ocean Rights was one of the contenders pekutanga but akazodipa form pekupedzisira. Uyu Rodwell akaramba achienderera mberi na mwoyo wacho akangoramba achiita seachipropela team kusvika Rodwell team yake yahwina championship, saka he deserves.
Vatatenda makazvu avo vasina divi ravakarerekera pa Dynamos ne FC Platinum asi vachitevera ma Green Machine e Capes United. Vanoti kubvira mitambo ichitanga kusvika ipere chinyengetere akaramba ari pamusoro pemutambo wake.
Kubva seasoni ichitanga kusvika ipere ndiaita mabhora zvakanyanya. Akatombokuvara, kukuvara kwakaita tisambotarisira kuti achasimba achitamba bhora zvakanyanya, but akasimba achitosimudza mutambo kusvika Platinum yatora mukombe.
Kunyange hazvo vachifarira Dynamos vaBrandon Rora vanoti chinyengetere aifarira kuwana mukombe uyu sezvo akatungamira FC Platinum kutora mukombe weleague, vachiti ivo havana chekuchema pavatambi vekugona kunenge kudada vari pamasoka stars.
Rudo chinyengetere haifanira kuhwina because akanyatotamba zvakamwisa mvura nema maplayers ai FC Platinum ari kumasoka stars akai complain was there ndokahwina ndopa winning team saka akai complain ndochirengera tamabhora.
Mukutora mukombe uyu chinyengetere akatambidzwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora pamusoro pechiuru chemadhora icho akapiwa pakuve mumwe wevatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe uyu. Hadlife Zvirekwi weCapes United uyo aive nemukombe wesoka star gore rapera anoti chinyengetere anofarira kutora nguva ino kupemberera kupinda kwaaita munhoroondo yemabhuku enhabvu munyika.
Ndinomuti makorokoto uve nekufara munguva iyi because inguva yakakosha mukutamba kwomutambi uye uzvichengetedze because zvinhu zvakawanda zvinoitika uye zvinhu zvakawanda zvinenge zvatarisirwa kubva kune munhu anenge aikwanisa kunzi soka star.
Zvakamira zvakadai chikwata chenyika chemayoung warriors chemaunder 20 nezuro chakarova Angola 1-0 mumutambo wavo wechipiri wemakundano ekosafa under 20 championships ayo ari kuitirwa muzambia. Chibodzwa chakabva kuna King Usama weDynamos chapinza mayoung warriors mapoints mana vakaenzana pamusoro nenamibia iyo vachatamba nayo mumutambo wavo wekugumisira mugungano iri mangwana. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenda mumasemifinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
If I tell you say I love you, oh, my money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby.
Nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinoti rakakwanisa kunyoresa vanhu vanodarika zvishoma mamirioni mana kusvika nezuro musi wa10 zvita 2017. Sangano reMedia Institute for Southern Africa Zimbabwe rakwidza chichemo charo kudare remakurukota ehurumende yava Emmerson Mnangagwa chekuti mitemo inombunyikidza vatapi venhau ibviswe. Vateveri venhabvu kusanganisa vezvimwe zvikwata vakafadzwa nokusarudzwa kwaRodwell Chinyengetere semutambi akashura mare kudarika vamwe kana kuti soka star of the year, vachiti ivo mutambi uyu aikodzera kutora mukombe mukuru uyu. Vashandi muma plazo boita tariro pa urumende yomtungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.